Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Ruhanya, vanoti vachamisa vane nhoroondo yeutungamiriri kubvira vari mudzidzi. VaRuhanya vanoti kuwaniswa kwavachamisa zvigaro zvakasiyana-siyana mubato reMDCT pamwe nemubatanidzwa weMDC Alliance kunoratidza kuti vane utungamiriri hwakanaka.
Vane nhoroondo yekuti vagara vari muleadership yevanhu. Asi MDC ichitanga vanga vari mwana mudiki vakashandana naMushakabvu vatangirai naNamatongo vachikura vachibva muyouth vachipinda munational organizer womusangano vachibva munational organizer womusangano vachizouya paita president womusangano. Zvinoratidza kuti atori good leader.
VaRuhanya vanoti nyika zhinji dziri kusarudza vatungamiriri vechidiki. VaRuhanya vanoti kukaitwa sarudzo dzejekerere vanoona vachamisa vachikunda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
So MDC ine capacity yekuti sarudzo dzikaitwa pachena zvisina chitsotsi tichiteedzera bumbiro romutemo tichiteedzera the SATA guidelines on principles and guidelines governing democratic elections and the African Charter on good governance and elections. Vachamisa vanokwanisa kukurira muelection. Ani zvake anokwanisa kukurira zano. Nokuti hapana chiripo chiri pachena chokuti after 38 years dzokudzosera nyika musoneji. Munovhotera zano muchiti ite sei. Yakambotipa mabillions emadola ikambopa vanhu mamillions vanhu akatakangozora tangowo mamillionaire asikakwanisikana kutenga sweet. Saka ava vanhu vanovhoterwa kunzi vaita sei?
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Bekezela Gumbo vanoti vanoona vachamisa vari munhu akanaka kusarudzwa semutungamiriri nokuti havana rutsigiro rwemauto semutungamiriri weZANPF vaEmerson Mnangagwa. VaGumbo vanoti kusava nerutsigiro rwemauto zvinoita kuti vanhu vave vakasununguka munyika.
Anogona kukontrola nevanhu because haana that military capture like Mnangagwa. So vanhu vanogona kumukontrola kana vachiita zvavanoda in Zimbabwe. Vasina fear yemilitary unlike Mnangagwa. Kuti titaure makapabiliti emutungamiriri asati asarudzwa tinenge tichitaura tichibhesa on mapromises ake because tiri kuona kuti mapromises ake basically ari kudhila nenyaya yetransformation of public institutions first because ndiyo nyaya iripo muZimbabwe. Problem yatinayo ndeyemainstitutions egovernment leadership kuti mainstitutions aita chinonzi political decay kuora. So ano mapromises ake ndeyekudhila neuori uripo mumainstitutions egovernment. So I think izvozvo zvinobatsira kakhulu vanhu kuti tigoita a democratic society.
Asiwo vaGumbo vanoti vachamisa vari kutadza kuumbiridza bato ravo reMDC sezvo vamwe vanhu vaive vari mubato iri vari kupesana navachamisa vamwe vachipinda musarudzo vakazvimiririra mushure mekusawirirana namaitiro avachamisa.
But my weaknesses ake anawo ndeyekuti ari kutadza kucontrola MDC. Ndiri kuona se ari kutadza kumaneja transition muMDC because tiri kuona kuti kubvira paakapinda pakatora pavo vanhu vari kutongobuda muMDC. Macritical constituencies like mawomen vari kungobuda kuMDC. Macritical constituencies like matevele and organizing secretary vari kungobuda muMDC. Ndo that is a weakness. Anofanira kungova nemastrategies ekugadzirisa nyaya idzodzo.
Kweta uye vari murwiri wekodzero musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mafinga vanoti vachamisa vane chaunga chevatsigiri. Asiwo vanoti dai vari chipangamasano chavachamisa vangadai vakavakurudzira kuenda kunosarudzwa kutungamirira bato kuCongressi pamwe nekuti varemekedze kodzero dzevanhu nekuratidza kuti havadi mhirizhonga.
Asi dai ndaiva pangamazano vavachamisa ndaigona kuvayambira kuti ndaigona kuvabatsira kuti aiwa dei vakaenda kuCongress pavakatora masimba pekutanga vanhu vachibva kunhamo yavatsvangirai vaidei vakati handei kuCongress vonopuwa masimba ikoko ndo chekutanga. Chepiri ndechekuti ndaikurudzira vachamisa dai ndaiva chipangamazano wavo kuti vanyanye kusimudzira zvikuru sei mubato mavo nyaya dzekodzero dzevanhu. Nyaya dzekodzero dzemadzimai takaona kuti vakaita chibatabishi, nyaya dzekurovana kwevanhu vana maikupe vana vamunzora vachivhiringidzwa kunhamo kwavatsvangirai nezvimwe zvakadaro. Izvozvo vaifanira kutaridza zvikuru sei kuti havatoti zvibvumi zvachose nenzira yekukurumidza kudzinga mumusangano nharadada dzinoita mabasa akadaro. Ndo zvikuru zvandaivakurudzira izvozvo.
Nhengo yeparamende yemutare central vainnocent Gonese vanova nhengo yeMDC vanotiwo utungamiriri wavachamisa hwakanaka zvikuru sezvo vachida ramangwana renyika rakanaka.
Ndinoona ndezvekuti tine mutungamiri ane zvipo zvake zvaakapuwa naMwari, ane muono wezviri kumberi munhu anoita kuti vanhu veMDC tiite manyukunyuku tichiona kuti tine mutungamiri anogona kutiendesa kumberi. Takasenza navo kubvira 1999 takazviona kubva vachiri mwana wechikoro kuti munhu ane njere dzinopinza. Tinotarisira kuti kana tichinge takwanisa kubudirira pasarudzo dzinotevera, munhu achaita kuti tese vana veZimbabwe tiwane rugare, tigare zvakanaka, tichidya tichiguta pane zvanga zvichiitika makore apfuura. Zvakare vachamisa, munhu ane rudo nevana veZimbabwe, munhu anoratidza kuti ane chido chekuti nyika iende kumberi.
Sangano ravana chipangamazano reAfro Barometer rakaburitsa gwaro mwedzi wapera richiti dai sarudzo dzakaitwa munguva yarakaita tsvagiridzo vamunangagwa vangadai vakakunda musarudzo iyi, asi zvisina mutsindo zvaizoita kuti paitwe imwe sarudzo kana kuti runoff pakati pavachamisana vamunangagwa. Asi veruzhinji vanoti zviri pachena kuti sarudzo dzikaitwa nemazvo vachamisa vanogona kukunda vamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.